Mumashoko ayo kuvatori venhau, Zaki ati vaviri ava avo vari kujeri uko vakamirira kutongwa nemhosva yekudya mamiriyoni emadhora ekuAmerica chirongwa chemutungamiri wenyika chekuwanisa varombo kumaruwa mbudzi kana kuti Presidential God Scheme vanonzi vakapiwa basa nekanzuro yeHarare rekuti vagadzire magetsi emumigwagwa yemuguta muna Chivapfu gore rino vachishandisa magwaro ekunyepa. Izvo zvakaita kuti vapiwe basa rinokosha mamiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica. Zaki atiwo magwaro akashandiswa nevaviri ava aityora mitemo yezvekutengwa kwezvinhu nemakambani ari pasi pehurumende kana makanzuru kana kuti muchirungu public Procurement of Public Assets General Regulations. Yatiwo kambani yavo yaive yambonyimwa basa iri mushure mokunge zvaonekwa nekomiti yaishara vekupa basa kuti yakanga isina kukodzera asi ikazoripiwa yashandisa mamwe magwaro ainge amborambwa zvakare nekanzuro yeHarare. Gweta revaviri ava Advocate Tapson Tetero vanotsanangura zvaitika mudare umo vanotarisirwa kudzoka zvakare mangwana.
Tangopa muchidimbu kuti tiri kuchallenge kuti vaiswe on remand. Kishine truda kuisa vari kupomerwa mhosva corruptly using false documents. Ndo mhosva yavari kusangana.
Magistrate Marehwa Nazvogofa avo vari kunzwa nyaya yevaviri ava yembudzi ndivo vari kutarisirwa kunzwa nyaya yavo yekukanzuru asi vaviri ava vari kuramba kuti nyaya dzavo dzose mbiri dzinzikwe nemutongi mumwe chete. Mabharani wekanzuru yeHarare vaHosaya Chisango nemukurano nezvekupiwa kwematenda mukanzuru vaAtwe Mandaza avo vakasungwa svondo rapfuura pamusoro penyaya iyi vanziwo nedare ramagistrate vadzoke zvakare kudare musi watunya Mavhuvhu apo pachaturwa mutongo chikumbiro chavo chekuti vabhadhare mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo. Vachisango navamandaza vari kupomerwa mhosva yekushandisa zvigaro zvavo pabasa kupa kambani yavachimombe navamupofu basa asi iyo yainge isingakodzeri. Tabvunza meya veHarare vaJacob Mafume kuti zvinofambiswa sei pakupiwa kunoitwa mabasa nekanzuru kumakambani anenge asingakodzeri sezvakaitika apa.
Saka nyaya idzi dzinogona kudarika vanhu vasina kuona kuti chii chaitika voenda mberi nokupa tenda. Kazhinji kacho dzimwe nhambo kambani yapuwa inogona kutoita basa racho rayapuwa iyo yanga isingafanirwa kupuwa.
Vaenderera mberi vachiti makanzuro akabviswa nehurumende pakupiwa kwematenda vachinzi vanoita zveuori nekudaro havatomboziva kuti matenda anopiwa sei nevashandi vekanzuru. Zvichakadai vamwe vagari vemuHarare varatidza kufara nekusungwa kwevashandi vekanzuru nemakamba anonzi ari kuita zveuori vachiti izvi ndizvo zviri kuita kuti kanzuru itadze kuita basa rayo nemazvo. Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Associations vaRuben Akili vaudza Studio 7 kuti Zaki inofanira kuendera mberi nekuongorora kuti matenda ese ari kupiwa sei vachiti muri kuitika uori unotyisa mukanzuru.
Chikumbiro chedu kuboka rezaki kuti dai tingati ravavarira kana kuti kusimbisa donzo rekurwisa nekudzura uori hwange tingati hwadzikamidzi tingati muguta reHarare kunyanyanyanya maranirwo kana kuti mafambisirwo anoitwa mabasa muguta reHarare.
Gwaro raAuditor General regore rapfuura rinoratidza kuti mune uori hunotyisa mumakanzuru nemapazi ehurumende. Zaki inotiwo zvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana zveuori hwese hunoitika munyika hunoitika mumapazi ehurumende namakambani ayo pamwe nemumakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.